Mufananidzo 8, Ruka 17, ndima 11 kusvika pa 19. Jesu akanga ari munzira kuenda kuJerusarema, guta guru paakasangana navarume 10 munzira. Vakanga vachirwara nechirwere chinotapukira chamaperembudzi, saka havana kuuya pedyo naJesu. Vakamira chinhambwe ndokudanidzira vachiti, "Jesu, tenzi, tinzwireiwo ngoni." Jesu akavarayira kuti vaende. Pavakanga vachienda, vose vakaporeswa nechishamiso. Mumwe chete pakati pavo akadzoka kuna Jesu kuzomutenda. Murume uyu akanga ari worumwe worudzi. Akanga asiri muJudha saJesu. Akawira patsoka dzaJesu ndokumurumbidza Mwari. Saka Jesu akati, "Havasi gumi pamwe chete vaporeswa here? Vamwe vapfumbamwe vari kupi? Kwakashayikwa mumwe woga adzoka kuti azorumbidza Mwari kunze kwomutorwa mubvakure uyu here?" Ipapo Jesu akati kumurume uya, "Simuka uende, kutenda kwako kwakuporesa, nokuti watenda, naizvozvo waporeswa."